mashuri iri ku yatika tikwacho ku deliberate ma charges asizva mataura ari kupomerwa wa Trump and ma charges aya akati one day I think anosvika kuma 34 saka tiri kutarisira kuti pachaita kanguva juri ichiongorora zvakataurwa nemagweta ava Trump nekutiwo zvekare kuti hurumende through prosecutor yakapa here umbo pachirungu kana kukoti yatinoti beyond reasonable doubt kuti vaTrump vanogona vakapara mhosva dzavari kupomerwa. Saka pachinguva ichochi chatikuona ichi tichaona kuti juri inogona kuva ichareba ichidiliberator but tiri kutarisira kuti pave nemutongo in the next few weeks or days.
Pane zvimwe zvichataurwa here kana kuti iko zvinezvi yangova nyaya iyi yangova mumaoko emajuri?
Nyaya iyi yatopera sezvataona yatove mumaoko ejuri. Saka juri inofanirwa kuti vawirira vese kuti vaTrump vakapara mhosva dzavari kupomerwa. Vanogona havo kusawirirana pane amwe maaccounts but kana vachitarisa kana iri mhosva imwe chete pamhosva dzatikuona idzi dzinosvika kuma 30 vanofanira kuwirirana yatingati unanimous pachirungu kuti vaTrump vakapara mhosva. Pakazoonekwa pakuita senge pane kakusawirirana mujuri yatingati deliberation iyoyo vanoti pachirungu inonzi inoita hung jury kuti havana kuwirirana. Paita kana umwe chete ati imboona senge vaTrump havana mhosva. Izvozvo zvakakarikana zvaitika izvozvo zvinoreva kuti pakuchiita yatingati mistrial. Mistrial zvireva kuti nyaya yavaTrump inofanira kuzotongwa zvekare but izvi zvinhu zvokuti zvinhu zvinotarisirwa hazvo panenge pachidiliberatewa yatingati nyaya but panyaya especially panyaya yavaTrump yekuti pane nyaya dzakawanda dzavari kupomerwa panogona kuitawo majuri anotaura kuti isitoona senge vaTrump vasina mhosva vamwe vachiti tinoona vane mhosva but vese vanongowirana chete kuti aiwa tese tiri kuwirirana kuti vaTrump vane mhosva tinoona juri ichizokonvinwa zvekare vachipinda zvekare mukoti tsanangurudzo dzavo dzichizoverengwa pavanopinda mukoti and judge achizozobvumirana nazvo kana achipindana nazvo.
Zvinofanira kutora nguva yakadini?
Pane nguva yavanongoti juri inofanira kuva ichipa deliberation within a reasonable time. So I think senyaya yekuti pane nyaya dzakati one day dziri kupomerwa vaTrump tiri kutarisirwa kuti panogona kuita kanguva toziva kuti amwe acho majuri akareba acho anokwanisa kuenda kana kuma months kana kuma 2 months. Tinoziva kuti panyaya dzimwe dzakapfuura pane majuri akatozorebesa chaizvo zvokuti majaji akazopedzisira kuzopindira achiti ko chii chava kuitika ikoko but yatinoziva its ikoko in a reasonable time. Saka panyaya iyi ndoona sekuti kana nyaya yacho yange ikajeka sezvatikungoona kuti mawitness akauyawo anga ari pachena ende umbo hwacho hwanga uri pachena saka juri inofanira kuvawo ichikwanisawo kuzopa madeliberation dzavo ichibhesawo kuti mawitness akaunzwa neprosecution aitaura chokwadi here kana vakasikataura chokwadi. Saka ndoimba kuti probably in the next few weeks togona kuona tine judgment iri kuuya.
Kana vaTrump vakawanikwa vaine mhosva vanogona kuita inonzi appeal here panyaya iyi uye vachuchusi? Kana vaTrump vakanzi havana mhosva pane zvimwe zvavanogona kuita here pamusoro penyaya iyi?
VaTrump vakanzi vane mhosva tihongu vanokwanisa kuapila kumatare ari pamusoro kusupreme court nyaya iyi ende futi zvekare zvinhu zvinoitawo futi even prosecution yakanzi vaTrump havawanikwa vasina mhosva zvinhu zvokuti vakaonawo kuti kuda maybe dare harina kunyatsokutongawo nyaya zvakanaka vanokwanisa kuita yavangati try for a retrial but vaTrump zveshuwa vane marights avo in terms of the constitution ekuapila against this judgment so kana maraita avo ari mu constitution ende avanokwanisa kuzoshandisa kana nyaya iyi yakanzi haina kuenda in.